Boy. Soviet. From Soviet. Soviet properties.com. Are you get apartment? Shout out movement.
Kufu.
Kufu. Rufu.
Mama
Rufu. Mukunsu. 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 Soviet properties, Uchida Lendi, Stendi, my companies, my business premises. Unifunga ziri sensitive, Urugaja ziri Soviet properties, Abatamba was a fugitive, Magatibata kunge yenu, relative, but inofunga ziri negative, positive, my lifetime benefits, kunge kesti, covent, kuta kunge mupofi, obet, kanavaka vuri ama kambani, ewa industry yangu kazira mashepit. Kana uchida kuvura college, aurambizwe kuvura shop yekuti inotengesa maveji, madomasi, makepeji. Kana kuti kuda kutoprendira vanhu majezi, akanzi tevezi. Kuri kunzi wada zvako kugadzira magadi uchivapfekedza mahelmet. Kana uchida land, kunge inini silent, pangapiwa stand. Yo, you never know kuti naniwo ndiri resident. Munzvimbo inogara president, muya power with the president. Enja unobvunza shata, kana kuti akupe evidence. Intelligence, tora nezvekuti. Oh, aya malendi, agents. Kuti vaya vanoita zvekuseri kufenzi, zvekuti vanenge vachiita level rechibenzi benzi. Isusu tinoita zvechibenzi benzi. Yo, zvedu zviri pachena, mufaro benzi benzi. Azvizi zveya zvemugwenzi, zvekunzi azvizivikanwi nyangwe natenzi. Zvezviya zvevanhu vasina masenzi, vekuti vakazongozviti vakuona masenzi. Isusu pamutemo, mapepa tinawo akapinda nemonemo. Oh, mutemo hauzi wotyora, nekuti harizi demo. Saka saiteka demo station. Kana uoka station, makutanga kutiza procedure pamwe chete nemaception. You have to go ku Soviet properties. Kana muchida kuwana mapremises ekuitirira zvinhu town, munoitirwa zvinhu. Yo, unozoziva here kuti unogona kungojoina
shop like kwete kuti iwewe wakutoita yekusaina kabepa shopunzi wakulenda wastopa ungatengesere stands yekati tif bazimbaivinzi azvipo bosmuya movement. Man, I would say, pick up general. What about federal?
It was you.
So it was Zikan of Senegal. It was you.
Zipo footage,
Boston. Makatosun Gura, why is that for one day? The Zimu is the doctor of one day, Kondi. The marriage is at the Toki. Iowa, Musava Pondi. It is you to Van Vawoni, Vawani, Zimba, Kutuzun Zimba. Kuti kuzvinotsvipa kuzobirwa. Zviri pazvimwe.